chekutanga vamunangagwa havakwanise kudzorera minda kuvarungu nokuti bumbiro romutemo reconstitution yedu harivabvumire kuti vadaro. Kechipiri, vamunangagwa hazvikwanisike zvachose, hazvina kumbopinda mupfungwa dzavo enda havatomborota vachidzorera minda kuvarungu.
Ko zvatiri kunzwa izvi ka kuti ndozvinoda kuitwa nehurumende?
Nyaya iripo ndeyekuti pane vanhu vari kuda kuvhiringa chirongwa chegovernment chiripo chekutedzera mutemo uripo. Mutemo uripo rumbumbiro remutemo reconstitution unoti hurumende inofanira kuita compensate varungu avo vakanga vane mapurazi akanga ari under BIPA. MuBIPA inoreva kuti BIPA yekuti government to government. Saka ndo vanodzorerwa ende mapurazi acho haana kuwanda.
Manga ane mapurazi acho
27. Kozoita avo vanhu vatema vakatorerwa minda yavo munguva yataita zvekutora minda, vakanga vakatenga mapurazi avo, avo vanhu vatema tinovadzorera, ndo vanonzi indigenous ivavo.